tiri kunzwa kufara zvikuru kuti pressure yatakapa opposition to government iri kupandidza kuti iri kufamba zvakanaka. Tiri kuona kuti government yanga isingade kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vakwanise kuongorora sarudzo dzedu, asi pari zvino nekuburikidza kwepressure yatakapa MDCT neAllianz yacho pamwe chete nemamwe mapolitical parties necivic society, hurumende iya yabvuma.
Saka imi muri kutarisirwa kusangana nechikwata chiriini cheEuropean Union?
Tiri kusangana nacho mangwana, ndofunga nenguva dza 10 o'clock, chichauya pano pamuzinda wedu weHarvest House, pachichasangana neutungamiri hwepamusorosoro hweMDCT. Tiri pakare ipapo tine nyaya yokuti mangwana tiri kuparura gwaro redu rinonzi Peace Plan for Electoral Conditions in Zimbabwe. Saka peace iyo ichaiparurira paHarare Gardens, asi gwaro rimwe chetero tichabva taripa vanhu vekuEuropean Union ivavo. Hatichaiti zveopposition dzakare zviya zvokungocheba chete, taakupa mazano ekuti zvinhu zvinofanira kufambiswa sei, nokuti tiri kuda kuti election yatiri kuita inge iri election isina kana mhirizhonga zvayo. Tiri kuda kuti vana veZimbabwe vavhotere vanhu vavanoda. Tiri kuzviziva kuti vanhu veZimbabwe vakuda shanduko. Vanhu veZimbabwe vakatarisa kuMDCT kuno kuti ndiko kuchabva utungamiri huchatungamira Zimbabwe.
Asi imiwo muri kuonawo sei gadziriro padzasvika?
Tiri kuzviziva kuti gadziriro risati dzasvika pakanaka, somuenzaniso voters roll yacho hatisati taanayo. Hatisati taakuziva kuti achadhinda mapepa ekuvhotera ndiani. Hatisati taakuziva kuti mari yacho yakawanda zvakadii. Hakuna dzidziso yati yaakuitika voter education. Tiri kuona kuti mukuru weZEC amai Chigumba vakaenda kuRussia, vakaenda nenhengo dzezanu PF chete. Havana kukwanisa kuendawo nenhengo dzemamwe mapolitical parties. Saka izvozvo hazvisi fair.